Tinosangana mangwana but kune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa nepolitbiro. Handinga kutauriri kuti zvinhu zvatichanotaurira because have not been favored neagenda yatinayo, but zvandingangotaura ndezvokuti hatisange tine politbiro, chataura zvakawanda. Inigomirirai kusvikira tazobuda neripoti yedu.
Asi nyaya yebumbiro irimo here mugango iyi pane zvishoma zvamanzwa?
Watingashayikwa handi ndiyo nyaya iripo iko zvito, saka inokwanisa kunge ichitaurwa, hatitongozokutaurirai tapedza.
Pane nyayawo yakataurwa mugwaro rakaturwa kusadhakuko navaZuma zvichinzizvo veMDC vanga vachida kuti kana zvichibvira bumbiro renyimimi ramuri kuda nerimwe rakaitwa nekopakaya ose oendeswa kureferendum, vanhu vosarudza kuti vanoda ripi, munoti kudii nedanho iri?
Ndingangoti nepfungwa dzangu sedzangu iko zvino tisati tagara pasi tikazi, handifungi kuti zvinenge zviri nzvimbo zvakanaka. Vanhu veZimbabwe vanhu vakakwana, vanhu vakadzidza, vanhu vanohwisisa, vanhu vana magweta akawanda, saka vanofanira kuti vakwanise kugara pasi vabudise bumbiro romutemo rinogamuchirwa navanhu vese kana kusagamuchirwa navanhu vese, kuti tiise rezanu PF recopak nezvimwe zvakadaro. Kwesi mukopak hatipo, munozoti monoedza recopak, isi mukopak hatipo here? Mapfungwa dzedu dziri mukopak vodzibvisa. Saka hazvimeki sense kungozvinotaura navanhu vasina pfungwa dzakati dzakajekta. Isu tinofunga kuti chinenge chiripo ndechekuti vanhu veZimbabwe ngavagare pasi. Tina vanhu vakadzidza, vamwe vari kunze kwenyika, vamwe vari muno, tese tise pfungwa dziri pamwe chete tibudise bumbiro romutemo rimwe.